തന്നെ ഉച്ചയെന്ന തന്നെ ഉച്ചയെന്ന തന്നെ ഗന്ധിയം നോക്കുമ്പോ
vachitaura nhasi mubhangeti apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji wekuwadzana vamunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika uye kuti kana munhu akundwa musarudzo haafanirwe kuita zvemhirizhonga asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo
avo nemweya wekukutadza vamwe vanemweya wevhairesi hativi kana mwari anosisira kudenda anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare achiona tiwirirano tine murayiro pabumbiro remutemo wenyika makore mashano ese ese paanotera tinovane sarudzo munyika taita sarudzo iroro vamwe vanohwina vamwe vorudzo vanenge vahwina sarai vanenge varudza sarai nevahwina
vamunangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvakamukundisa zvemhirizhonga uye anenge akunda sezvavakaita oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda vamunangagwa vati bato ravo rezanupf rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa
ozoongora kuti ko isu tahwina pamusaka pei oramba uchiita zvinohwinisa ivo vari kuti ndarudza pamusaka pei osiya zvazvinokurudza haleluya zvino zvate zvinohwina saka icharamba ichigadzirisa ichisimudzira zvinohwinisa ndozvokuita kuvanhu teera zvichemo zvevanhu mabhazi totsvaka mabhazi handi kumavamani vakatafikanatijana nokuti makachema toda mabhazi akati tipei nehurumende tikati aiwa satsvaka.
Kunyange vamunangagwa vasina kudoma bato nezita, vazhinji vanoti ibato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson chamisa ranga richitaurwa. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC valuk tamborinyoka vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti vamunangagwa vakabirira sarudzo izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu.
Tibvi pashoko rete kuti vamunangagwa vakabira sarudzo izvi zvakabudiswa neripoti yakataurwa yakapiwa neiyo zeki pachayo kudare reparamende. So zvakabudiswa nechokwadi chekuti zeki pachayo yakadzikisa maridzo ayo katatu ichaadzikisa. Saka zvinova risarudzo dzakaitwa muna 2018 dzakabiwa navamunangagwa ende iwo vanoziva zvatiri kutaura nezvazvizvi.
Panyaya yeutsanana vamunangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji zvikuru mabhazi dzive nemabhini ekurasira marara sezvo zvakaoneka kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo. Asi mumwe mugari wemubhangeti asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika mubhangeti umo makatsvairwa nezuro nekuti vamunangagwa vari kuuya.
Anomira president tinofanira kungoita orali vanhu vavaiti clean-up vanochiclina each and every time nevanoti every day se tikuti programu kai pamaybe paaita kumulonchira but zvinofanira kuvava zvinhu mudarasi.
Vamunangagwa avo vasvika mubhangeti nguva dza8 mangwanani dzavanga vachitarisirwa vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAddis Ababa kuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Nunurai Jena.